takaita ongororo muma 4 provinces ende chatakawana kuma 4 provinces yao ndicho kuti ma pregnancies ano range from 1500 to 2500 saka on average takaona kuti zvinoreva kuti vana 2000 per province vane pamviri saka tichitarisa izvozvo tikazotora kuti tine 10 provinces takuchiaplya tashandisa maprovince atakashandisa for tinoreva kuti tine vana vanopfuura 20,000 vakaita pamuviri panguva yakubva pakavharwa zvikoro kusvika pari zvino
ko chii chiri kupa kuti pave neuwandu hwakawandisa kudai hwevanasikana vabata pamuviri
chikurukuru chandingada kuti nditaure ndechokuti zvikoro zvakavharwa muna machi pasina hurongwa hwakajeka hwokuti tidzidzise macommunity nevana vechikoro kuti vaonewo kuti kudzidza kune chiedza mune ramangwana saka vakawanda vanga vasina any form of entertainment pasina yatingati pedagogical yokera contact nevana vakazofara havo nezvikomba vakaita pamuviri zvekare vana vari kuona vamwe vari kumberi kwavo vachiratidza kuti havana zvavanoita saka vanongoonawo sekuti chikoro hachina basa asi zvikurukuru zvatinoona sekuti ndo zvakaipa kuti vachiwanda vaite pamuviri chikubudikidza netsvakurudzo dzedu sekuti vana vakanzva kutaura nehurumende kuti iko zvino chero ukaita pamuviri unokwanisa kuti urambe uri kuchikoro uchidzidza zvako
Saka dambudziko nderei apa nekuti kana vamwe vanorwira kodzero dzevanasikana vanoti vanasikana vanofanira kuti vaenderere mberi nechikoro
saka kuvana havana vakawanda havana kuzoona sekuti kuzvidzivirira chinhu chikuru vakaona sekuti hapana zvinovakonesa kuti vaende mberi kunyange zvavo vakaita pamuviri